Vashinyora nezvimamiriro akaita zvinhu muZimbabwe muzvinafundo Robert Rodberg avo vanodzidzisa paHarvard University muno muAmerica vanoti vamunangagwa vari kundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi zviri kuonekwa nekushandisa mari yakawandisa kudarika mitero yavari kuwana zvikwereti uori uye kusafamba zvakanaka kwezvinhu munyaya dzekurima asi vanxube vanoti vari mugwara rekuedza kugadzirisa zveupfumi uye vakaparura chirongwa chetransitional stabilization program kana kuti TSP chakatambirwa neIMF neWorld Bank chakananganawo nekubhadhara mari dzakawedzerwa pazvikwereti kana kuti maarias muzvinafundo nxube vanotiwo vane urongwa hwekuderedza mari iri kushandiswa nehurumende chikwereti chezimbabwe kunze nemunyika chave kusvika madhora mamiriyoni gumi nemasere nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari nhengo yezanu pf vagilbert mponda vanoti vanxube vakwanisa kugadzirisa zvimwe zvavakavimbisa
sokutanga ndirekuti vafamba kunze kwenyika vachitaura nevavo vatine zvikwereti nazvo vatingati mainternational financial institutions vakati sana World Bank IMF Africa Development Bank vachitaura navo kuti no tikukumbira kuti tipiwe mukana wekugara nemupasi totaurirana kuti mari dzatinokwereta dzatakakwereta tozvibhadhira sei number one kechipiri kutaurira nedzimwe nyika dzekudzi dzakaita sana America nana Britain neParis General Conference kuti Zimbabwe ive inotyidzana nenyika idzodzo nekuti chaitinyanyomedza ndechekuti takati vatavharirwa panze saka vatoya kuvhura madhoo ende ndo zvavaedza kuita
asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti vanxube vari kutokonzera kusagadzikana mutsika zvopa kuti zvinhu zvidhure munyika
saka zvaita kuti mutengo wemari yokunze kwenyika pamisika yekunzei ikwire chose zvokuti iko zvino takatanga kuona mitsetse mihombe yekutsvaga mafuta emote dzimotokari nanhasi zvakangodaro takatanga kuona kushayikwa kwezvinhu muzvitoro takatanga kuona mamwe makambani vana edikazi vana tsendi elmozi vana KFC akawanda vachivhara
nyaya yemutero wakaparurwa navanxube wekuti vanhu vabhadhare masendi maviri padhora rega rega kana vachishandisa makadhi yakonzerawo kusawirirana munyika Dr. Kanyenze vanoti izvi zvapa kuti zvinhu zvibva zvaita manyamamire nerongo
zviri pachena chose kuti kuya kwavakaita kunyanyanyanya pavakataura pavakatara mitero ye2 cents padhora rimwe chete raunenge vashandisa pamaplatform eelectroniki mana ecocash nemamwe akadaro zvinhu zvakabva zvangoita manyamamire nerongo nyika yakabva yangoenda kumawere zvachose
asi mutungamiri wesangano reconfederation of zimbabwe industries Vasfelan Jabangwe vanoti mutero uyu ukabatwa zvakanaka unoshanda
taxi toona kuti inofanira kuti ive iriko nekuti iyi inzira yanga iri yekuti yatinoti informal sector iya ikwanisa kubhadhara yavo taxi yayo nekuti nyange ukaita mari yako uchada kutransacta kwatoti uchada kubhadhara chipo icho saka ipapo ndopanova wabhadhara 2% iya saizvi ndopatava chiti inofanira kugadzirirwa kuti isabhadhariswa oredhi vari kubhadhara taxi isabhadhariswa oredhi vaive vacho vatetumari tushoma shoma asi vanenge vachiita matransaction avo emari yepamusoro yo vaichiita sei ichibhadhariswa
imwe gangaidzwa kumukwenyi mhezi yavawira mudumbu kuna vanxube inyaya yekuti vashandi vehurumende vanoti mihoro yavo haichareve chinhu uye vanotiwo vave kuda kuti vabhadharwe nedhora rekuamerica kwete maRTGS ndakamirira Studio 7 Washington DC ndini Blessing Zulu.